Nyengo zepara mende ZMDC zabuda mtara mende zichimba wa mnanga kwa pavanga wachanga kutaura ndoku imba kwechinguwa zilipa nzete darire para mende pasina mamini zakati kuti nyengo zezanu pia vanga zirimu Africa Unity Square zishtera mashoko wa mnanga kwa zaba zaenda opejgo nepanga pane nyengo zepara mende ZMDC izi ndoku changa kuimba zilipa rutiri ukuoma purisa pamwene masoja wa chengete za runyararo Mtungamiri wenengo ZMDC mparamende wevari pachigaro webato iri muzareta bita kumalo vati kubuda kwa vaita mparamende inzira yekuratidza vamunanga kwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachi vakabirira musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru
tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu idzi nanga dzaana kuhwina maelections akaba tiri kutanga kurizolve nyaya yemaelections tisati tambotaura zvinhu saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections
vamogen komichi vano venhengo yedare resenate uye vari mumwe wavateverzeri vemutungamiriri wemdc vanelson chamisa vatsinhira zvataurwa namuzvare kumalo vakomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo
vamunangagwa vakaitwa nezex vakaitwa neconcord havanakitwa nevana vezimbabwe vana vezimbabwe vakavhotera vachamisa vakavhotera mdc ndovatinoziva isusu saka isusu hatigoni kuri kogodaiza mutungamiri watinoziva kuti haana kuhwina election saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuekspresa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno
zvichakadai imwe nhengo yezanu pf vaedza ichidarikire vaudza studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzemdc idzi zvinhu zvisingavake nyika
vanopenga vaya ndo zvinoratidza kuti havasi mature mupolitics they are not mature politicians they should accept kuti izvoni mapeople voted handira and the president is ed munangagwa so they should just accept that and learn to move on handira zvavaita zvenuma izvizvi ndo zvinoratidza kuti vanhu vasiri mature vanhu vasina brain totarisira kuti ipapo apa mwana vana 5 vana 6 and 1 but anoita walk out of parliament whilst the president is addressing that means kuti they are not mature in politics
imwe nhengo yezanu pf zvakare vagod knows chikwaikwai vati mdc inofanira kubvuma kuti yakakundwa musarudzo
zimbabwe ngatisapfuurirwe kana kunyeperwa mudara chinhu hanacho ende ari kugona mudara because izvinto zvastage yanga yatinotimisa chete kuti mainvestors auye muzimbabwe because mudara yacho inoready sourced the investors nyaya yakangochemera chete ndeyekuti kadai chamisa abvuma dvit munhu akatodyiwa ende chamisa akadyiwa because voti haina kuvhotewa nesitega mazanu pf nevake vacho mdc vakatovhota nezimbabwe as whole vakavhota kuvhotera ed president wedu so let us do zvinhu zvaatopo izvi vati vataita production tiende mberi but hazviti misi kubuda kwamuparamende totozviva repose 2/3 majority tisinayo satinongotonga ezitis haitori bo itipe
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vavhivhidi gwede vati chinodiwa ndechekuti pave nekutaurirana pakati pavamunangagwa navachamisa kuti gakava rezvesarudzo ripere
hapana kuwirirana mukati nehurumende nenyaya yekuti sarudzo hazina kunge dzafamba zvakanaka dzemuna July zvakare zvirikuratidza kuti hapana kuwirirana tavatasana kuenda mberi kwavachaita mukati medare reparamende zvakare nekuti hurumende yezanuwe ichange ichishupika kuwana rutsigiro kusangano nopurisa zvakare pamwe nemhomho yezimbabwe nenyaya yekuti sarudzo dzakafamba sei zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika zvinhu chete zvinokwanisa kuti zvirongwa zvebudiriro zvive zvichikanganisika
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pagreat zimbabwe university vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati pezanu pf nemdc
ikonomi yemuzimbabwe iri patingati muintensive care inoda tsinga dzinobva kuvanhu vese vangava vezanu kana kuti mdc saka zvazvinongoreva nekuita kwaita na MDC hapa zungorava kuti vatena huma ngwiro vezanupf tinoziva kuti vezanupf vanoclaima kuti vane 2/3 majority muparliament saka vanokwanisa kuotawo muchigogoza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuitwa neMDC dare reparlamende rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatano saka zvinotoreva kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano nekuMDC kwakutoona namagaro pakuyambuka rwizi apo ende patonetsa kuti nyika tiende mberi uyezve ikonomi irikadzi kana vanhu vasingatenderani saka masimuka tienzanei mabatamuro ekubata mupupi
nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vati kuratidzira kwaitwa nenhengo dzemdc kunosuwisa uye vati nhengo dzemdc dzinofanira kuramba zvose zvine chekuita nehurumende kwete kutambira zvimwe dzichiramba vachirumhanzu vati zviri kuitwa nemdc izvi ndicho zvinonzi damba vanana
chiripo ndechekuti zvavaita izvi nhasi ndo zvinoratidza kuti pati inotungamirirwa nepwere kozoti ivo acho maMPs despite namazira avo naleader wavo zvinongoratidza kuti ipwerevo nokuti zvavanoita zvunhu zvisingafungidzirwi nemhomho yezimbabwe kuti zvinhu zvingaitika zvinoratidza zvepachena kuti vanhu ava havakoshesi avo vanhu vakavavhotera havakoshesi basa ravanofanira kunge vachiita muparamende tikatarisa State of the Nation address yaitwa nhasi ndiyo inenge yaakuzodhibhetwa muparamendi saka ivo vanhu vemdc chii chavachange vachizodhibheta vanenge vaakuzodhibheta nenyaya yavanenge vazoverenga mumanewspaper yeti tinoziva kuti nyaya dzinozobuda mumanewspaper ipfungwa dzamajournalisti ipfungwa dzooyo anenge achikontrola newspaper iroro instead yekuti ivo dai vagara muparamendi vanyatsokunzwa kuti mukuru wenyika ati kudini
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ichiti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi